manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 12 2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yoparura mari yemadhora makumi maviri kana kuti 20 zig kutanga mangwana. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa nana amai.
Zvashinga amai hazvireva amai vakabereka mwana chete. Kana amai vasina kubereka asi vane zvavanoita muupenyu hwevana vanofanira kuremekedzwa vachitiwa ruremekedzo.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira Reserve Bank of Zimbabwe kuti inogona kutokonzera kusagadzikana kwakanyanya munyaya yemari ikasadhinda mari inoenderana nemamiriro akaita upfumi. Izvi zviri kuuya panguva iyo governor weRBZ Dr. John Mushayavanhu vazivisa bepanhau reSunday Mail kuti kutanga mangwana vanhu vanenge vokwanisa kutora mari inosvika madhora makumi maviri kana kuti 20 zig. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinonzi hadzina kana mari yemazig zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi zviri kuitirwa kuti zviite sekuti vanhu vari kuda kushandisa mari iyi zvakanyanya. Hurumende iri kusungawo vemabhizimisi vezvikoro nevanhuwo zvavo vari kunzi vari kutenga kana kutengesa mari pamukoto nechinangwa chekuti isimbaradze mari yezig. Muguziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano chebhanga guru renyika reRBZ vaPersistence Gwanyanya.
Tinotarisirazve kuti manje manje mari iki inochiuyazve kuitira nyaya dzemachenji dzakanzwa vanhu vachitaura nezvadzo vachiti vari kuda chenji ende vari kuda uwandu hwemari. Vanga vachichema vachiti yakauya hayo vamwe vachiti tisati tatomboibata. Saka kuuya kwairi kuita iyo 20 inoita kuti vazhinji tigogona kuibatawo mari yemazigi tigogona kuchitanga kuchiishandisa. Kuchiishandisa ichitenga vandafambawo kuyanga ichitenga zvakanaka mari iyoyo.
Totarisawo pakutambirwa kwairi kuitwa tiri kuona vamwe vanenge vari kuti mari iyi inenge yatsigirwa nemapurisa nezaki nevamwe kwete negoridhe nekuti vanhu vanenge vari kusungwa vachimanikidzwa kuti vaishandise.
Mapurisa ari kuita basa rawo kana kuti FIU iri kuita basa rayo hazvigoni kutishamisa nekuti zvinongoitika kwese kuti kana paine mirawo iripo vanenge vachiona nezvemirawo iyoyo vanofanira kungoitawo basa rayo. Asi ndingada kuramba ndichitsinhira nyaya yekuti iyo mari iyi yakatsigirwa nezvicherwa zvegoridhe zvatakataura zviya yotsigirwazve nemari yekunze kwenyika ndo zvakaitsigira. Saka zvakakoshera chii kuitsigira takadaro? Zvakakoshera kuti kana wochida mahusa kutenga kunze kwenyika unongoenda kubhengi kwako unochinja mahusa ako kutenga kunze kwenyika.
Vamwe vemakambani vari kuti vanozopedzisira vamanikidzwa kuenda kumusika mutema nekuti mabhanga ari kuti hana mari yakakwana yekunzei.
Mari irimo yemazigi inoshandisika inogona kusvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe 90 miriyoni asi mari iyi vanga guru rehurumende rinayo mari yekuti ukauri nemazvigi zvichiuya nekubhengi kwako rikutengesere mari iyoyo. Vamwe vacho mukazodzikadzika navo mukavabvunza kuti ini magoshawa makaone mari yacho here mazvigi, kana mamuchiti moda kutanga mapuwa muzotsvaga, unogona kutunzwa kutoti ndaikuda kutanga ndapuwa ndozotsvaga. Saka pane zvikonzero zvakawanda zvisingabudisi pachena nevanenge vachitaura ivavo.
Chipangamazano chebhanga guru renyika reRBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani Underhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Kana inflation ichikwira, madenomination anofanira kukwirawo. Munhu anenge achitaudza kuti 20 zigi unotenga chii, unokwanisa kutenga chingwa here, unokwanisa kutenga kana mukaka here, kana unotenga mafuta here. Kana usingakwanisa kutenga zvinhu izvozvo zvitoti mabasics, zvinhu zvava kutoreva kuti vanofanira kukwira kuti kubva pa20 kana kuita pa50 kana kuita pa100 kana kuita pa200.
Totarisawo mashandiro airi kuita kusvika pari zvino, mungati yatambirwa here zvine mutsindo sezviri kutaurwa neRBZ nevehurumende?
Handi yanga isati yanatso kubuda yemumhepo iyo yatinoti maelectrical deposits. Kazhinji vanhu vazhinji vanoti vanomawana through pavanobhadharwa masalari avo vapedza izvozvo, asi zvatationa ndezvekuti vaingoti vanhu vakabhadharwa semabhadhari wavo vaibva vamanya kumusika mutema vondotenga maUS dollar. Vanhu vanotya kuti vakachengeta mari yavo iri muziki inozokwanisa here kusarudza simba. Ukatarisa futi zvinotaurwa nehurumende, zvinotaurwa nereserve bank zvokuti vamwe vanosungwa vanodidi, zvinozi kuti vanhu vakutongomanikidzwa kuigamushira.
Tiri kuonawo kuti mari yacho iri kutenderera inenge shoma. Chingava chikonzero chei chinoitirwa izvozvi nehurumende kana kuti neRBZ?
Ikazhinji kachita inflation tinonyatsokuitsanangura tichiti inflation ndobaitaura nechirungu, it's too much money chasing too few goods. Saka ndozvidhefti broader definition inflation iyoyo. Saka reserve bank vaigona kuda kuti kana tikanyanya kuisa kuti mari iwande zvinokonzera inflation. Asi pane imwe concept zvekueconomics yetoti velocity of circulation. Inenge inova kuti mari inofanira kuramba ichidi ichichinjana maoko. Pane kuti vazame kuda kuvharavhara nyaya yeinflation, vanogona kuda kukanganisa futi nyaya yechi yevelocity of circulation, kuti vanhu vanenge vaida mariwo maoko kuti di mabasa avo aende mberi. Saka ipapo ndotoda kunatsokubhalanza kuti number one hatiti kuti inflation ikwire, asi number two mari inodiwa futi kuti vanhu vanyanye kuita upenyu hwavo hwakanaka vachiti kutenga nokutengeserana zvakanaka imari.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vachitaura vari parunare muSouth Africa. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekutenda mabasa anobatwa nana mai muupenyu kana kuti Mother's Day. Iri izuva rekutendawo kana vana mbuya, vana tete, nana mbuya nevamwe vakawanda. Vanhu vataura nestudio 7 vati vatengera ana mai vavo maruva kuvaendesa kunzvimbo dzekudyira kana kuvatumira mari kune vari kunze kwenyika. Zuva iri rine midzi muAmerica kubva muna 1870, apo munyori wemabhuku uye aiva nyanduri Julia Ward Howe akakurudzira kuti paitwe zuva rekuchema nemadzimai ainge arasikirwa nevana nevarume vavo mukurwisana kwaitika munyika iyi panguva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Diana Zimbudzana Chambara vanoshanda neZimbabwe Exiles Forum vari kuSouth Africa.
Tingadaitwa taswerawo tichispoiliwa zvenevana. Zvino kunoku kwaita rimwedzi wari ringotsenderera sai rakatibatawo ini nemhuri yangu. Vazhinji vari ringotaura navo vari kuti rakavabatawo, saka tazeza kuti tisangane nevakawanda. Asi ngokorokotedzana masocial media imomo ndo zvatiri kungoita, tichingotowana mai dai naso vakosheswa vazikanonzi vakakosha uye vapiwo chiremerera neudzamu hwakakodzera kwavari.
Semaonero enyu, ana amai vanga aratidzwe sei kuti vakakosha muupenyu?
Wanafanya kupiwa mutsa, mutsa mkuru chaiho. Munhu wese anofanira kupa mutsa. Asi kana zvinhu amai hazvire amai vakabereka mwana chete. Kana amai vasina kubereka asi vane zvavanoita muupenyu hwevana, vanofanira kuremekedzwa vachipiwa ruremekedzo. Kwete pazuva iroro chete asi mazuva ese. Nekuti kuita amai hakuzi nyore, chinhu chakaoma chaizvo. Nekuti unenge uchinzi pachirungu unofanira kuve nechara. Saka kunecha chinhu kuchidyara chibva chiri madzi kusvikira uve muti unoita zvibereko zvawowo. Saka vanhu zvinofanira kukosheswa izvozvo.
Mungawirira newo here nevamwe vanoti dambudziko raapo pazuva ranhasi iri nderekuti vanhu vanenge vakukoshesa zvinhu zvekutenga pane kuratidza rudo?
Ko zvino tingatize zvemabhizimisi tingazvitize tikaenda kupi? Ko zvinhu zvino zvatongoko ndomamiriro akaita upenyu hwatiri kurarama, hwekuti vemabhizimisi vakatoona kuti uyu mukana kawa. Vakati zviri nani tichitore mukana iwo tichitengese zvinhu zvatinotengesa. Ndo zviripo. Asi kune vari kuitirwa ka, kana ukange waitirwa madanha unotonyatsoona kuti madanha aya haanei nebhizinesi.
Amai Diana Zimbudzana Chambara vanoshanda nesangano reZimbabwe Exodus Forum vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akasunga vatori venhau vaviri nemumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muTunisia neZuru achivabvumira mhosva yekushora hurumende. Kubva zvakadzikwa mutemo unonzi Decree 54 muna 2022 unoranga vanonzi vanenge vachifambisa mashoko ekunyepa, vatori venhau, magweta nevanopikisa makumi matanhatu vasungwa munyika iyi. Motokari dzehondo dzeIsrael dzapinda muJabalia, nzvimbo ine vapoteri vanodarika zviuruzana muGaza, ikauraya vanhu gumi nevapfumbamwe. Israel inoti yarwisa nzvimbo iyi kuti vechikwata cheHamas vasadzike midzi. Vechikwata cheHamas neIslamic Jihad vanotiwo varwisa mauto eIsrael munzvimbo dzakawanda muGaza. Israel inonzi yatangawo kurwisa muguta reRafa zvopa kuti vakawanda vashaye kwekunopotera. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine rukuro namuzware Florence Kayungwa, avo vakatanga sangano reLiving Dreams International Foundation rinobatsira vasikana. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu tinoita zvekubatsira vana vasikana vekunzvimbo dziri kumamisha kuti vakwanise kuwana zvinhu zvakaita semapedzi kana zvimwe zvinhu zvingangovabatsira kuti vashandise pavanenge vari kumaperiods avo. Izvi zvinomotivhetwa nezvandakasangana nazvo inini, nekuti ndakakurawo kumusha kunonzi kuhurunge. Saka pandakatangwa nemaperiods ndaende form 2 ndaita mbisi soti chichiri kuitika. Semunhu akashaikirwa nevabereki ndiri mwana mudiki ndakakura nagogo. Saka kuti vachizokwanisa kuprovida zvinhu zvese vaitadza. Saka vaikwanisa kungondipawo mabasics.
Uri form 2 apa, chii chakaitika?
Chakaitikawo ndiri kuchikoro ndikaspoila deski. Ndaspoila deski sevangu vakati ndakatiriraswe because vanishanda ndarasa kutari zvakanombochinjirwa nekuti ndaingozviona everyday and mainly take I have to change kuenda kunodzidza kwamatau. Ndopaya ndakaona Dr. Train, Dr. Terai Train. So vakaita this talk show yainzi Girl Power. So vakabvunza mubvunzo 1 wekuti what breaks your heart. Chichino kuruwazo, chukachifunga. So, nalona kuti, zekuti, nakashaya mape, sakanji ruwaza. Nalaba naso, sikapa wenda ku university, but jaira mbashungwa nji ruwaza. Nobazo, itaine sami chifut, nobo hafu, ntoti, so what are you doing about it? Utaona chichino kuruwaza nde ii, and iwe uvite, ita mturo pash. Dopa ndaga, banda funga kuti, dopa nata something so that, vangwe vana, vanu kondisa kura mbashenda kuskoro. Neuda kwezi tinenge tavapawo mapedzi iwawo toradzidza kuti kusona mapedzi acho so that isu tinenge tisina kusvika kutyoro mwedzi iwowo kuti tikwanise kuvapa maemergency aid madisposable pedzi anozvoratwaya anokwanisa kuzvisonera nemaoko avo.
Panewo here zvimwe zvamunovadzidzisa vasikana?
Tinobva tavadzidzisa futi mweya wekuti unofanira kupawo sakudzidzisa kusona. Atiwo bata kuzvisa kusona unofanira kuzopawo vamwe vana gara uchiti pamwedzi chiona kana one page wopawo mumwe musikana wepanext peni.
Vana vamunobatsira ndeve mazera api uyezve mabatsira vakawanda sei?
Tinobatsira vana vari kumahigh school nevari kumagrade 6 nemagrade 7 nekuti tinoona kuti ndo vane dambudziko rakanyanya nyanya nekuti pazvinenge zvichiitika iwe pachako hausunzwisisa kuti chizviri kuitika. Kazvinozvi i200 pazvikorotu zvatakabva kuenda muna February.
Kana paine vamwewo vakateerera vangada kuti vabatane nemi muchirongwa ichi vanogona kubatai sei?
Vanokwanisa kuenda paFacebook vanotsvaga Living Dreams International Foundation kana kutifonera pa 077 83 14964.
Ndeapi mamwe mashoko aungada kusiyira vechidiki kana kuti vasikana vari kusangana nedambudziko rekushaya zvekushandisa panguvapo vari kumwedzi?
Ndanongotaura nechekuti hausi wega munyika inoyi. Kana uchisanganawo nedambudziko rekuti hauna mapedzi, daisa nhamba dzangu, unokwanisa kundifonera tokwanisa kuronga kuti tokubatsira sei. And pane zvese zvinenge zvichiitika ukataurawo nevamwewo vari padhuze newe vanokwanisa kukubatsira. Ndichingotiwo kumateachers vadzidzisi, kana une mwana kuchikoro uri mubereki saka usati mwana akapindana nedambudziko raasangana naro unofanira kumubatsira but kwete kumupopotera nekuti inini zvinotondirwadza kuti ndaisanzwisisa kuti zvichichiitika pandiri asi nekuti ticha vakandipopotera zvinondibata ndochinhu chinonyanya kundirwadza.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita namuzvare Florence Kayungwa avo vakatanga sangano reLiving Dreams International Foundation. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka iko zvinotochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unotipa simba.
Atereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini Tanonoka Wande ndichiti nhasi pane mubvunzo wakaoma unobva kune umwe mutereri.
Ndaita dambudziko rekutadza kunzwisisa vhesi inowanikwa pana 1 Korinde 15:29 iyo inoti kana zvisina kudaro kuavo vanobhabhatidzirwa vakafa vachagoita sei kana vasingatongomutswi? Vakagobhabhatidzirweiko ivo vakafa? Mubvunzo wangu pavhesi iyi ndewekuti munhu anogona here kubhabhatidzirwa vakafa? Munhu anogona here kubhabhatidzwa panzvimbo yehama dzake dzinenge dzakafa dzisina kubhabhatidzwa? Vhesi yangu yechipiri iri pana 1 Peter 4:6 iyo inoti nokuti nokuda kwaizvozvi ivhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutovo wavanhu asi vararame nemutovo wamwari pamweya. Ivhangeri inoparidzirwa vakafa nenzira ipi? Ivo vasisazokwanisa havo kutendeuka vanogoparidzirweiko ivhangeri?
Kutibatsira kunzwisisa vhesi iri ndamhanyira kuna Reverend Oliver Mandisodza. Reverend Mandisodza, makadini? Manzwa mubvunzo Ini ndombo suduruka kushika mapeza kutitana ngurira.
Kasuwai wadiwa watereri. Chumtanga tasa sogura mwari. Na First Timothy chapter 2 verse 5. Paulo notawara achiti. Nokuti kunongowa na mwari mumwechete. Nomureveleri mumwecheteo pakati pa mwari na vanu. Ndiye Kristu Jesu. Zorewa kuti ati goni kumiririra hama zedu. Nyangwe tichiti da zagadi. Kunyanyanyanya kunyangwe zakatofa. Azichato goni. Zinoda kuti munu atende muna Kristu Jesu agosika paano babatizwa. Zivane mcherechezo neswa zinoreva kumuni iyeyu anenge atora dano rekubabatizwa. Zino muzinyoro zake po apana patakanzwa zvichitaurwa netsika iyi yekuti wapenyu wanga babatizirwa wakamirira hama dzavo dzakafa. Kureva kuti tinofanira kuziva zvinoreva kubabatidza. Mabasa avapostori Acts chapter 22 verse 16 inovairadza pachena kuti zvinongoreva badzi kusukwa kwezvivi nekuwa neukama naKristu uye nevamwe vose vanotenda muna Kristu Jesu. So atitarisiri kuti tingaive neupe neukama nevanhu vakafa nekuti havachanzwi havachazivi. Chavo kwakungomiririra badzi zuva rekumuka kana rekuya kwaKristu Jesu, vamwe vachimukira kuupenyu wangwa wachimukira mukutongwa. Wa Roma chapter 6 verse 4 inotaura kuti mucherechedzo wekuigwa pamwe chete naKristu iyo nyaya yekubhabhatidzwa iyi murufu zvichireva kuti tichazomukazve muupenyu hutsva. So hama dzangu, zvingatiomera zvingatinetsa kuti tingava nemibvunzo yakawanda, tinofanirwa kuziva kuti kunyange Jesu paakange akuenda akati kana mabhabhatidza madzidzisa vese vanenge vatenda kudzidziso yenyu mavabhabhatidze, zvoreva kuti chinhu chinoitwa kuvapenyu uye nevapenyu. Tichitasazopane mubvunzo wabvunzwa kubva kuna First Peter chapter 4 verse 6 shoko ndiringaparidzwa nemuto upi kune vakafa. Hama dzangu, shona idi mutaura kuti seri kweguva hakuna munamato. Pakunyorwa kwaitwa nhau iyi naPauro uri kuratidza kuti chinhu chakaitwa avakafa vakafira muna Kristu vakabhabhatidzwa wanotarisire kuti wanozomuka. Haisiri nhau yekuti tiri kupiwa zvekuita kuti tinofanirwa kunobhabhatidzirwa kana kunoparidzira vanhu vapi vakafa. Hawana chavakatonzwa. Tikatarisa zvakare soko raMwari kuna zvakazarurwa 13:14 obva yataura kuti kubva iko zvino wose vakafa vachifira muna Kristu vakaropafadzwa wazorora pakubata kwavo, asi mabasa avo achavateerera. Zvoreva kuti hatinazve rimwe basa rachatarisirwa riringaitwa namunhu akafa kunze kwekumira chete kutongwa nekuda kwezvavakabata. Hebrews chapter 9 verse 20-27 obva yataura kuti vanhu vakatemerwa kuti vafe kamwe chete kutongeswa kugouya. Zvobva zvabudisa pachena kuti hakuna chinoitika chingatarisa kuti chingaitike kana munhu achinga afa nekunga achidzidziswa kumuka pano ya Kristu. Munhu wese unomuka, zvingoreva kuti umwe unomukira kuupenyu usingaperi, umwe unomuka kunotongwa nekuenda kudziva remoto, zvese zvinotaurwa neshoko raMwari.
Tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza. Vatereri, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 2 Highlanders 0, Dynamos 1 Herentals 1, Wange 1 Arena 1, Manika Diamonds 1 Bikita 0. Kuchitiwo Chegu 2 Pirates ndiyo yakunda Tail 1 2-0, Manika Diamonds ichirwa iyo Bikita 1-0.
Sanaka, jisiri pamwe, inimi neni. Oh yeah, ndogaro taura nemi, kukuz.
Moku tenda mabasa anoitwa nana mai vose munyika Tabata muimbi Nox Guni uyo akanyorera mai vake kambo kekuvatenda kanonzi amai
Ndakamirira mama wangu ndichivatenda because baba wangu akashaya muna 2018 and kubva ipapo mama vanga vachingoratidza kuti vari kuramba vakasimba vakamira tichiona zvakakosha kuti tivaite tine something tisaizi zvimwe zviri materia zvatoka pavaiti yai decided kuti ndingoita wacho the song is something that can stay forever and also inokwanza kushandiswa kudana mama vakasiyana-siyana all over the world
saka mumba menyu muri vangani
vabereki 6 ini ndiri wechitu nasikana ndiripesera wechi 6 anonzi cream chemba so we are 6 5 boys and 1 girl last born ari kuchikoro ari kufacilities akupe so degree yake yari finally
kuna ana mai vakaterera ungade kuvaudzawo mashoko ekuti kudini
vakuti nana mai vese vari kuzeko makakosha chikoro and atikangame kuti tiye panapa ndianama saka nekudaro tinoremekedza mai nekudzasi kwezvara zvasi asi mazuva ese kubereka ekurarama kwedu so zvakakoshawo kuti kana une amai vako vachiri vapenyu kunyange vasiri vapenyu bedze makasvika vanogona kunge vari vachirepresentawo amai muupenyu hwako muvarakatiwa kuzonasi vorangarirawo kuti variko amai vavo vakakosha vanondofungawo kuti zvorakaita sanhasi vanokotarisirwa something for mwana wavo so ana mai vari kunzwawo kwatiao kutendai nemabasa amunobata makukutu aiwa kuva mai chinhu chakakosha kunzi amai the privilege kubva kuna mwari is a blessing kwatizangoremekedza nekutenda ana mai vavarama
Ko kambo amai kubva kune muimbi Nox Guni anga ari parunare ku South Africa tinotenda zvikuru tichiti happy mothers day kuna ana mai vose munyika yose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Reserve Bank of Zimbabwe iri kuti mangwana ichaparura mari yemakumi maviri yemadhora kana kuti 20 zig Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika pazuva rekucherechedza nekuremekedza mabasa anoitwa nana mai kana kuti Mother's Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.